kudzoka kwaitwa nevarumava kuMDC kunoratidza iko kuti bato reMDC harisi bato rekutarisa zvinhu zvinopfangira padhuze zvichiperera padhuze. Kudzoka kwavo zvikuru sei after maelections a 31 July kuratidza kuti confidence yava nayo mubato reMDC yawedzerwa nenyaya yekuti madyiro akaitwa MDC denenga riri mubato renhando, bato risina udzamu, renga yaya yakatopera panguva iyoyo. Saka chiripo ndechekuti vanhu vakatarisa kuti zvii zvisiri kuitika MDC, MDC inoda chii, vakaona kuti ivo nekwavanga vai kwachona simba ravo neunyanzvi hwavo vangasina nyatsokubuda zvakanaka. Saka MDC yava imba yavanokwanisa kuti vadzokere vachidziva gwara ravakatanga musangano iwoyo. Mukatarisa vamudzumu navajobscala ndo vanonzi mafounding members epolitical party iyoyo. Saka munhu wese paanotanga kuona kuti pamwe gwara remusangano nedonzo ravakatanga naro pamwe zvava kutanga kuminama, vanhu vanodzokera kubva pavakatangira kuti ngatisimudzire bato iri. Saka zvaitwa navajobscala navamudzumu angori mavambo evanhu vanotanga kuona confidence.
Vachiri mumhanzi, munotiwo nekudzoka kwavasikala kuMDC yavatsvangirai pamwe nemashoko ari kutaurwa navachisa?
Chokutanga zvinosetsesa kutaura neyakaita saiyoyo, vasikala havana kana kutomboita havana. Unongori sikala akazvimirira oga nehembe dzake kana kuti nezvipfeko zvake. Vatsvangira ivo havasisina vanhu, vaakutiziwa neatinoti maheavyweight mupati yavo. Saka ava ndi vanonzi malosers kana kuti vanhu vakaruza vari kuzama kubatana against the party yakahwina inonzi ZANU-PF. Sikala hana kana kuti anganzi aite kansela kwaari ikoko kumusha kwake haizambogona kuita kansela. Izvi ndi vanonzi matatanyadzi avasikala navatsvangirai, because at the end of the day chavari kukohwa hapana. Maelections asati aitwa vatsvangirai vati gwendo guno tinozviita, vakashaya basa. Asi iye zvino ndovava pamberi achikorokotedza kuita sevachashoshomai kuti naivedei vaweshi nemuve huyaiwe, vasakalai huyaiwe, animani huyaiwe. Ko zvamboita sei nhasi zvavakukotseredza vanhu kuti vauye? Ende vanouya vachiti we mujoine imini, havati huyai tibatani kana kufoma imwe pati. Saka munhu ari kuda kurivhaivha utungamiri hwebato risina basa. So zvati vanhu vanozoti vanhu vaya vaungana, asi ukatarisa leadership yavanhu ivava hakusisina vanhu.
Vachisi, mashoko ari kutaurwa navachirumhanzu pamwe nenyaya yekunzi vasikala munhu asinawo vanhu vaari kuya nawo kubato, chii chavauyisawo bato?
Sezvamunoziva vajonga kuti bato reMDC harisi bato rakafomwa nevanhu vatinoti maindividuals. Bato reMDC ibato rinoumba mainstitution. Saka kana tichitarisa kuya kwavajobscala kuMDC hatisi kuvatarisa saivo semunhu mumwe chete kana kuti vamudzumu sevanhu vaviri voga. Tinovatarisa sevanhu vanokwanisa kubatsira kuumba zvinhu zvangasisimo muMDC. Hatisi kuti Jobscala zvaanga ariko akamboenda makore akati kuti ari kuanga ariko uko iki zvinezvi adzoka nokuti arida kutaya kuzvimupa kubva muvakafa. Hatitiexpekta kuti kumashure kwavo kunotevera vanhu 5000 vanga vari masapota zavo kana kuti vanhu vaviri vanga vari masapota zavo. Asi kuti vajobscala zvinhu zvavanotendera mazviri vanokwanisa kumotivheta vamwe vanhu 5000 vanga vachizofanira kuvhotera ZANU-PF muna 2018 vacharamba vachivhotera MDC.
Vachirumhanzi,
murume vanotaura zvinonakidza. Hanzi vajobscala kuda vanga motivheta, tikada kutorera munyaya iyo kuti kuda vanga motivheta akapasibe kuti 5000 vanombomotivhetwa ivo vangaveri ZANU-PF vomotivheta kuti chisiyai ZANU-PF. Hakuna zvakadero zvinoitika, ndicho chokwadi chizere chaakuzikamwa nomunhu woga woga muZimbabwe. Zvisinei hazvo vachati munhu ari kutaurawo hake, kutaura hakurambidzwi. Asi ukaona vaGeorge Soros vana mabhiriyoni amadhora vaakuti vatangira zvamuri kuita zvichaitiki. MaBritish ambassador muZimbabwe oti vakangira zvamuri kuita zvazvitikiri zvanimbovave nemitini imwemwe vachitaura vari kumaseri kwamadhiriyoni. Chizi vaicho nechechekuti chaparara hachishandi. Chiregaine munhu adini amboita? Ivo havo vaakudamburira namabhachi vava vakurovana vakuita sei ndiko saka vaechinomi vakasiya pati iyi anyway tisada kusora tichibata apo napapo 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 chokwadi chiripo muzimbabwe ndechokuti iye zvino munhu akuzvitonga madiro ende akuzvitonga madiro nenyaya yezanu pf